Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254. Mumwe mukuru wemapurisa ari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvo chake zvisirizvo anopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri 20 nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu 266 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatagidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi masere nemumwe 481. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana makumi masere nevasere 188 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi matanhatu nevatanhatu 166 vafa nechirwere ichi, Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevanomwe 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vari zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere ane gumi nevana 33,814 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevana 26,794. Mumwe mukuru wemapurisa Assistant Commissioner Erasmus Makodza vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mokumiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje nezuro vakati vamakodza vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS mari yechibatiso vazvipire kamwe chete pamwedzi kumapurisa ari pedyo nekero yavakanyoresa kudare. Vagare pakero iyi kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa uye kuti vasavhirengedza nevafakazi pamhosva yavari kupomerwa. Izvi zvinotevera kusapikisa kwakaita muchuchisi wenyaya iyi muzvare netsaimusha yabasa pachikumbiro chavamakodza chakasvitswa kudare negweta ravo vatapiwa makanza chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vamakodza avo vano vepropo vashanda vari kudunhu rematebeland North Paris zvino vari kupomerwa mhosva yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavaimbove mukuru wemapurisa anoona nezvedunhu remashonaland East kana kuti officer commanding. Mapepa ari pamberi pedare anoti vamakodza vakakonzera kuti muzvare maone echapfudza vapinde mune zvekurima papurazi remapurisa reland police farm riri kumarondera vachiziva kuti vane ukama namuzvare chapfudza vakaregedza kuzivisa vakuru vavo nezveukama uhu. Vamambanje vakati vamakodza vagodzoka kudare musi wakurume 2 Mune imwe onyaya ive mumatare, mumiriro Harare West Mparamende, muzvare Joana Mamombe, neimwe nhengo MDC Alliance, muzvare Cecilia Chimbiri, avo vakasungwa nemuvhuro, vakamiswa pamberi pedare nezuro, vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa, pamwe nekutyora mirau yeCovid-19 regulations, zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC Alliance nemuvhuro, pamahofisi ehurumende, eNew Government Complex ari pakati pedhorobha reHarare. Gweta revaviri ava vachauswa ramba vakaudza dare kuti vasungwa vaviri ava havana kubatwa zvakanaka panguva yavakasungwa vachibva kunoona chiremba wavo vachiti vaviri ava vakasungwa zvine mhirizhonga mukati
musungiro wavo wakaitwa constitution haina kuteedzerwa bumbiro guru renyika kwapaane kangojairira mazuva ano kekuti munhu asungwa anongoitwa zvaanoda saka ende zviri kukonzerwa nokuti vanhu havatauri kana vauya kukoti vanongofunga kuti haizvonge zvindazouya kukoti asi taona zvavakodzera kuti musungirwo wawakaitwa unga usina kumira zvakanaka vasikana vaibva kwachiremba kwavakunga vaenda vanotariswa vanotori nezvinovarwadza zviri kuvanetsa asi musungirwo wawakaitwa wakambunyikidza even zvavakanga vachinzwa ipapo
vakwaramba vakatenda kuti chikumbiro chavakanga vachida kusvitsa kudare chekuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vatongo vachibva kudzimba dzavo chakatadza kunzwikwa nezuro sezvo nyaya iyi yakanonoka kupinda mudare kunyange hazvo vasungwa ava vakanga vaunzwa pamatare makuseni
takachifanira kunge tichikumbira kuti vatongo vachibva kumba state ndobva yataiwa nhasi haisi time yapera nokuda kwekuti 3 dzakwana uyezve curfew ya 6 saka vanga vachichema chema zvikuru ndovatinonotsawo kuya kudare ndovanonoka kutanga dare ndovanonoka kuti tipinde mukoti vakushandisa reason imwe chete iyoyo yekuti nonotsa kuti vakumbire kuti nyaya iitwe mangwana saka tikudzoka mangwana tozoita nyaya yedu ine chekuita nokuti vatongo vachibva kunze
muzvare Mamombe vakaudza vatori venhau pavakanga vatakurwa kuenda kujeri kuti havatye jeri asi vari kungotya kuti vanogona kubatira chirwere checovid-19 vari kujeri ikoko sezvo kusina zvikwanisiro zvokuti vasungwa vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi
inyaya yecoronavirus asi kunze kwecoronavirus hatina chimwe chatidzosara kumashure inguva yareba tichishungurudza vana vezimbabwe nguva yareba tichishungurudza vana vechidikiasiirambei tiri takasimba ngatirambei tichingobudikira tiri vana vechidiki
muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanoti vakasungwa vachibva kunoona chiremba wavo uyo ari kuvarapa zvitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa pavanoti vakapambwa muna chivabvu gore rapera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rino nezuro chipiri mukucherechedza zuva rekuchengetedza matoro pasi rose kana kuti World Wetlands Day. Urongwa uhu hwakaitwa pasi pedingindira rekuti mvura, matoro nehupenyu. Mumashoko kuvatori venhau nezvesuva iri veCommunity Water Alliance neCombined Harare Residents Association vakati kuchengetedza matoro kwakakosha kuwanisa vanhu mvura yakachena iyo yakakosha munguva ino sezvo vanhu vasangana nedambudziko rechirwere checovid-19 vachikurudzirwa kuti vapote vachigeza maoko nemvura yakachena. Meya vechitungwiza vaLove More Michael vanoti kuvakwa kwedzimba mumatoro kuri kukonzerwa nenyaya yeuori iri kuitika munyika. Blessing Zulu West Studio 7 aita hurukuro na vaMaiko.
Chimiro chatinacho mukati menzvimbo yechitungwiza sekanzuru tatanga nekuti senzvimbo takawirwa nedambudziko. Dambudziko rakatiwira remafashamo harina kungoita sekuziva kwamungoita these flash floods. Hadzina kungoitika mukati menzvimbo dzatukuona idzo vana Unity M, Unity N, kuna Nazengeza 4 Mugomba, including kuma old locations, problem yakaita se yakatiwira. Saka pari zvino sekanzuro taisa mashoko echenjedzo kuvagari.
Muri kuvaudza kuti kudii hapa meya?
Kuti vagare vari alert, sekuziva kwamunoita nyaya yemafashamo haisungoitika kana kuti haina kungoitika muno muchitungwiza chinhu chaitika kana chinhu chikuitika nyika yose kana chaitika munyika yose. So isu sekanzuro chuta zama kuti tikushandi zana ne civil protection unit tibatsiridze kumeka sure kuti tine ma places acha ari ku identify wa where these affected families oro mhuri dzakawirwa nedambudziko dzichange dzichino accommodate kwa munzvimbo idzodzo asi mashoko echenjedzo tapa kuvagari kuti vagari vagare vaka gadzirira uyezve vane chenjedzo yatakavapa yekuti nyaya mafashamo ari kuitika mafashamo ariko zvedi zvedi.
Muungaziva kuti imhuri ngani here dzakawirwa nedambudziko here?
Manumbers edzimba dzakaparara kana dzakaaffectiwa hatisati taanawo sezvo timu yedu ichiri paground kuita basa. Uyezve tinotenda kuti hapana kuitika njodzi dzekuti pane akarasikirwa neupenyu. Timu yedu ichiri paground iri kucollecta information yose iye zvakaitika munharaunda medu and we hope for the best kuti pashaike anorasikirwa neupenyu.
Asi kavamwe vari kuti imi sekanzura hamusi kuchera migero inoita kuti mvura ikwanise kuenda kunzizi isingapfuure nemudzimba dzevanhu.
Ya, kanzuro tikuzama nepatinogona nezvishoma zvatinazvo kuti tikwanise kuti tinge tichivhuro migero yedu inge ichifamba mune zvakanaka. Asi sekuzivawo kwamunoita ndekokuti zvino munyika hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi zvinowo zvakuafektawo makanzuro edu. Kuti tinenge tichizama nepatinogona kuti dai migero iyi yavandudzwa nenguva.
Meya veguta reChitungwiza vaLove More Michael vange vari parunhare kuChitungwiza naBlessing Zulu weStudio 7. Kuburikidza nebazi rezvemari inonzi yakaisa mari inoita mamirioni makumi manomwe nemashanu emari yemunyika sembeu yokuparura nayo homwe yevashandi vehurumende yekuchengetedza mari yeGovernment Employees Mutual Savings Fund iyo yakaumbwa munakokadzi regore rapera. Bazi re Public Service Commission rakazivisa kuburikidza negwaro rakaburitswa kuti homwe iyi ichange ichipindwa nevashandi vanoda zvavo uye mushandi anenge apinda muchirongwa ichi anotarisirwa kunge achizobatirwa zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% zvemuhoro wake pamwedzi. Hurumende inoti chinangwa chehomwe iyi ndechekubatsira vashandi vachiri pamabasa pamwe nevanenge vave pamujandigere kuburikidza nokukwereta mari yavanozodzora nezvikamu zvakareruka. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti chirongwa ichi chinogona kunge chakanaka chose asi chinoda kuti pave nekujeka uye kushanda pamwe kwemapoka ose.
Zvinhu izvi hazvisi zvitsva izvi. Zvinhu izvi zvaane makore zvitaurwa nezvazvo. Kakawanda kacho zvinhu zvekuti dai zvinhu zvinenge zvaitwa masaka pamwe zvoita involve hatingati mastakeholders. Pfungwa dzevanhu vese dzopinda imomo. So that was no implement was no implement was sekuti chinhu chedu. Zvino apa pakadai soo zvinoya sekuti zvinoita sekuti zvinogona kuzikange kautsotsi kana kuti zvinhu zvacho hazvizojeki nepamusana kuti kana chiri chinhu chedu pachirungu kutrade union pane chinhu chinonzi nothing for us without us. Anything done without us is against us. Ndo zvinozokutanga kuti vanhu vatanga kufunga. Maideaza mamwe achaiuya nawo kuhurumende asi problem yekuti vakuda kuzviimplimenta vega. Wozviimplimenta vasingakonsulti vanhu vaya vaya zvinhu izvo zvinozopedzisira zvoita sekuti vanongozopedzisira paita sekunonzi pane kahuhwe karuda kuitika ipapo. Asi tirikuoneka kuti maideas aya kana akaimplimentwa transparently paine stakeholder involvement zvinogona kushanda. Chimwe chikusha ndechekuti munhu anenge achinzi tobata whatever amount yemari yawabata tiri kuti isu mari yevaraidzi yacho haisi kukwana. Mari yasikuzevendi haisi kukwana. Munee muchimbobata mari ipi yamune muchibata pane shoma yacho isika kwaniyo.
Asi tichitarisawo hurongwa huva Majongwe huri kunzi vanoda havo ndo vanopinda. Imiwo sesangano muri kukurudzirawo here nhengo dzenyu kuti dzipinde?
Hatigoni kurambidza munhu nekuti takakodza nguruva hauchizivi. Hatigoni kuvamira titi musapinde nekuti mune kushumba kana nengwena. Chikuru ndechekuti tingotanzira kuti munhu wese kana pauya zano ka pamwe pacho tetingokurudzira kuti kana zvo zvitisaita zvaunoda iwe. Asi union tetingoramba tichingodzokera mberi kuti kana chiri chinhu chevashandi tipeiwo mukana
Garo eripasi kana kushitsa zvese zvamuri kutaura izvi hurumende kuti jekese
hatimbore jere kuzvitaura ba tisaramba tichitotaura nematamba tichanyora nekuti idea yatikureza zvatikutaura panapa zvinhu zvatagara tichingotaura zuva nezuva kuti kana muchida kuita implement the plan garai nevashandi vatopasa ko tiri shumba here dzinoruma izvi dzingadzi kana kukauya zvou kana kukauya ani kana kukauya masarauri kana kukauya chamukumunda vanhu havanozotitorera simba vanhu vanoti tingori vashandi vari mumatractures emaworkers maideas edu kana vachada vanovatora kana vasingadi vanoharama ngatipanane mukana wokuti tiende mberi because the best ideas awanikwe kugovernment chete mamwe pacho anotorai nevarombo nevasina chavanazvo maideas iwayo anogona kutibatsira kuti
avo vange vari munyori mukuru weprogressive teachers union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kubva ravakatora mhiko semutungamiri weAmerica va Joe Biden vakasaina magwaro anovapa simba semutungamiri weAmerica kana kuti executive orders vachidzika zvavanoda kuti zviitwe nechimbi chimbi. Executive order inopa mutungamiri weAmerica simba rekutonga zvavanoda pasati pave nemutemo wokuita zvavanenge vachida. President Biden vakasaina maexecutive order mazhinji anomisa kana kubvisa zvakaitwa navaTrump avo vakadzika mitemo mizhinji vachishandisawo executive order. Asi chikuru chave kuonekwa pari zvino ndechekuti maexecutive order mazhinji akasainiwa navaBiden ane chinangwa chekurwisana necoronavirus. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zviri pachena kuti nyaya yokurwisa coronavirus ndiyo iri pamusoro pezvinangwa zvavaBiden zvizhinji vanotitsanangurira pamusoro peexecutive order.
Tingati maonero atiri kuita vaPresident Biden vari kuratidza musiyano mukuru chaizvo nevaPresident Trump pakuti vaBiden vari kutaridza kunge munhu ane mwoyo wakasimba pakuda kuita basa rake rokubatsira kuvandudzwa kwezvinhu muAmerica kuti zvibudirire mberi. Tingati zvinhu zvikuru zvavakanangana nazvo inyaya yekurwisana nechirwere cheCovid. Taona vaPresident Biden vakasaina maexecutive orders kana kuti magwaro ane masimba ehofisi yavo anosandira zvikuru zvakawanda chaizvo zvanga zvichiitwa navaTrump zvisingasimbise takanyanya kutarisana mukurwisana nenyaya yeCovid. Tichitarisa maexecutive orders avasaina, regedzai ndidome mashoma avati vasaina pari zvino. Ndingati chekutanga President Biden vakasaina executive order yekugadzira dare remakurukota anoyambira kana kuti anopa mazano kuna president takanangana nenyaya yeCovid asi vachiteera nezvesainzi.
Mati vanoda kuita izvi vachitungamirwa nescience, mungatsanangura here kuti vanenge vachizvifambisa sei apa?
Kureva kuti vaBiden vari kuti ivo vachaita madecisions avo kana kuti vachatora gwara rekurwisa COVID-19 zvichienderana nezvinobuda namazvikokota vesainzi, kwete zvaiitwa navaTrump zvekubvuma zvinhu zvisina maturo vachitaura zvinhu zvisingaitike zvemanyepo. Izvi taonawo zvakare kuti President Biden vashandisa masimba ehofisi yavo kuti vanhu vese vachapinda mumabuildings kana kuti muzvivakwa zvefederal government vakusungirwa kuti vange vakapfeka zvipfeko zvinovadzivirira kana kuti mamasks pamwe chete nepublic transport system yese yemuno muamerica. Taonawo zvakare kuti President Biden vakaisa runyoro rwavo pamagwaro anoti vachashandisa mutemo unonzi Defense Act womuno muamerica unokurukunekedza hurumende kuti ishandise masimba ayo kuti kumakambani anogadzira zvinhu zvinodiwa zvakaita semasirinji zvakaita setsuno zvinodiwa kuti zviwanikwe zvakawanda kuti vanhu vagopiwa nhomba muno muamerica kuti imwoyo ushandiswe. Taonawo zvakare vakaisa runyoro rwavo muexecutive order yekuti inonzi Buy America kana kuti Say America First kureva kuti zvinhu zvizhinji zvichasandiswa takatarisana necovid kana nezvekusimudzira upfumi hwenyika zvichatengwa nehurumende yeamerica zvitunge zvichitanga kutengwa zvinogadzirwa muno muamerica zvinogadzirwa nemakambani emuno muamerica. Zvinhu zvakawanda zvavari kuita vaBiden zviri kupesana nezvavaTrump. Taonawo zvakare kuti vadzorera masimba anga aine mutemo unonzi Obamacare weAffordable Care Act zvizhinji zvanga zvakabviswa navaTrump zvaitorera vanhu kuti vasava neinsurance. Zvese izvozvo vaBiden vari kuzvirivhesa.
Mungati maexecutive orders avasaina kusvika pari zvino angaita mangani?
Maexecutive orders ava akawanda zvikuru kwazvo kuti tikona kuti vaBiden munhu ari kubata mabasa maoko ake achishandiswa kuita kuti upenyu hwevana veamerica huvandudzwe, iye atingati pachirungu all hands on the deck. Ndo zvatirikuona vaBiden vachiita.
Sei vachishandisa maexecutive orders kuti vakwanise kuita zvavanoda kuti zviitwe?
VaBiden vari kushandisa maexecutive orders nezvikonzero zviviri. Chekutanga zvizhinji zvavari kurunurura zvinhu zvakanga zvaunganidzwa navaTrump vachishandisawo maexecutive orders, saka zvinongodawo executive order kuti zvibviswe. Chechipiri, vaBiden vari kutora matambudziko asi matambudziko echimbi chimbi atingati maemergencies, saka kuti vamirire kuti zvizomboenda necongress zvigotora mitemo zvinhu zvinotora nguva izvo zvichida kuitwa nechimbi chimbi kana kuti nekukurumidza. Ndo saka vari kushandisa maexecutive orders, vari kushandisa masimba ehofisi yavo kuitira kuti zvinhu zviitwe nechimbi chimbi nekukurumidza. Ndo maonero atiri kuita, uye tikuona sekuti mukaonawo dare reparamende kana kuti recongress harisi kupokana nezvikuitwa navaBiden, nekuti riri kubvumirana nazvo kuti pane zvinhu zvinoda kugadziriswa nekukurumidza zvechimbi chimbi. Ndo saka vari kuvaregedza vachiita maexecutive orders ivavo vasiri kunyunyuta, nekuti vanoziva kuti ndo zviri kudiwa kuti zviitwe nekukurumidza.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Muzinda weUnited Kingdom muZimbabwe wanyora paTwitter pavo kuti ucharamba wakatarisa nezvekusungwa kwevazvare Joanna Mamombe naCecilia Chimbiri vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutaura zvisakafanira kumupurisa. Kroniko rinoti Dunhu Diki Rachel Locho rakabatira hura mumavoko nekutya mafashanyo emvura, sezvo mvura munzizi dzeGwai neKami iri kuramba ichiwedzera zvikuru, izvo zviri kutyisa vagari vemisha inosanganisira Mahlosi, Mahlava, Tamusha, Mbamba, Mele, Luchome, Mapili neMbanyana. Herald rinoti Dr. Frederick Mabamba veUnited We Stand Housing Cooperative vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva ine chekuita nezvekugovera kwemasikenzi zvisiri pamutemo muchitungwiza. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chitendesa tinorohwa chero nyari covid yake COVID nezvirwere corona zvacho asi torere masere dzimwe tine zvatinotiza kunotorwa zviyadeva zvipanya kwaya mazoja ange chirova vanhu nhasi chaiva achirova vanhu unorova munhu ari kuzvishandira iwo usina ngomba kana chikakumba torera masere munyika ini tatambura tibatsirewo tatambura nekuti kuizi kungoshungurudzwa nemazano hatichazivi pekutangira
Makadii vateereri vestudio 7 ine hangu ndoda kukomenda panyaya yemavhaccines isu senyika mazimbabwenzi vakandika 45 million iye yakapuhwa iyaya yaizvo dzimwe nyika dzatoine vhaccine iyo kana kuti strategy yekuhodha vakatombohodhawo madoctors ndo vanongoda kutuka tichifa vachidika mari ngavatsvage mari vaiwedzere kutinohodherwa vhaccine ana Strive Masiwa veeconator vanonguva yekuti vadhemitiwo mari vatipowo senyika sezvakaitwawo nana MTN South Africa kuti zvinhu zviendeke taneita ngojusa mari dzedu dzichingotorwa nana econator vasina zvazviri kutibatsira plus mutungamiri usadye mari uku ngaite audit chaiye yakasimba vatiitirowa
pamuchitanga tinoti tinotenda tinozvikudza astudio 7 yakura kubva 1942 uchingotitaurira nhau dzezvokwadi zvinoiti chaizvo chaizvo muchidaidza vanhu vachitaura ipapo tinyatsonzwa vachitaura ive mvuu zvasiyana neizwa wakazvo kupera nemari vakwasava toti makorokotoi radio zimwe studio 7 makura muchingotipanyisa muchitipanyisa muchitipanyisa aiwa tinotenda murambe mwakadaro mari yakukomborerei akuitirei zvakanaka panyaya yekutaura zvokwadi tatenda murambe muchipfuurira kumberi mofaya
Hey, makadiko pastudio 7 makadii tichiti makorokoto makorokoto ekusvika makore 79 VOA tepenyura makorokoto nepenyuro yevanhu notepenyura zvipo zvevanhu ndine mubvunzo kuna vachuma kuti zvavanoti masanchini ndo ari kuomesera vamwe vanhu vari kutambudzika zvavo ngava explainika kuti masanctions anozoomesera vanhu pakuti zvakati nezvakati nezvakati tonzwisisa impact yemasanctions acho hatingangotsigira kamuromowo wekungoti anoomesera vanhu vari kutambudzika ngavatsanangure kuti vanhu vari kutambudzika vanozokwana papi pamasanctions inini ndinoitwa mukomangoni ndiri kukubatai ndiri kusouth africa
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kanobva kungosimbi crew sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave churu chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254 mumwe mukuru wemapurisa ari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chake zvisirizvo anopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvee dzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka